Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechina 23 gunyana September 2021 magaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu gumi nevatanhatu 16 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa nhasi kutaura pamberi pegungano reUnited Nations kuburikidza nevhidhiyo. Sangano reHarare Residence Trust rinoti rakaita musangano nevakuru vekanzuru pamwe nevehurumende vanoona nezvekuraswa kwemarara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevatanhatu 16 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana matatu ane makumi mana 340 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevaviri 4592, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vave zviuru zana rine makumi maviri nezvisere zvine mazana masere nevana 128804. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yokudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe nezviviri zvine mazana matatu kumi mana nevazere 2,992,348. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru zana rine makumi matatu ane mazana mashanu ane makumi mashanu nevatatu 2,130,553. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa nhasi kutaura pamberi pegungano reUnited Nations muNew York kuburikidza nevhidhiyo. Kunyange hazvo vamwe vatungamiri venyika dzinosvika zana vari muAmerica, mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba vakaudza vatori venhau kuti havasi kuenda nekuda kwekutyira chirwere cheCOVID-19 uye kugadzirisa nyaya dzezveupfumi munyika. Dingindira regore rino rakanangana nekuunza tariro mune ramangwana kuburikidza nekuvaka hwaro hwakasimba kuti nyika dzepasi rino dzibude mumatambudziko akonzerwa nechirwere cheCOVID-19 kugadzirisawo nyaya yemamiriro ekunze uye kuremekedza kodzero dzevanhu nekuvandudza sangano reUnited Nations. Uyu musangano wechimakumi manomwe nematanhatu kana kuti 76th session. Vamwe vakuru mubazi rezvekudzidzana kwenyika vasina kuda kudomwa nemazita vauza Studio 7 kuti vamunangagwa vachataura nyaya ya COVID-19 uye kukurudzira kuti zvirango zvavakatemerwa nevamwe vavo muhurumende zvibviswe. Asi vanonzi vachatiwo kunyangwe paine zvirongo izvi vari kukwanisa kudzikamisa upfumi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata nengo yeZANU-PF uye vaimbotungamira bato redare vaGilbert Dzikiti, akatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei nyaya yezvirango.
Makwasha haana kunangana chete naivo vamunangagwa vanonzi vari designated 55 apa, but akazodizainira zvakare mainstitutions ehurumende asi personal, but aripo takubatsira rudzikiri rweZimbabwe richiwana ICA ama access to finance, richiwana ICS kuma international fund. Iwo zvakare nyika ichiwanawo vanhu vanokwanisa kunge vari vachiwana confidence dzekuya kuzoinvesta munyika yeZimbabwe. Saka masanction atoripo panyika yeZimbabwe kunyanyanyanya, nekuti vanhu momo yeZimbabwe ndo vanosangana nematambudziko akanangana nemasanction aya, inyaya yekuti ndo vanowana zvinhu zvakakwira muzvitoro, ndo vanowana kuti maindastri anenge aakuvhara, ndo vasingawane mabasa, ndo vasingawane cheuviri chekuita pamatebhura awo. Maministers vese vanotungamiri nyika havashayi chikafu pamatebhura avo inyaya yekuti vane access to capital.
Totarisawo imwe nyaya hongu pane zvirango, hurumende iri kuti iri kubudirira zvayo kugadzirisa nekudzikamisa upfumi. Munotenderana nayo here ipapo kuti iri kuedza nepainogona napo kuti upfumi hudzikame?
Ndinotenderana nayo zvikuru kwazvo, nekuti hurumende iri kuzvizama nepainogona kuti zvinhu zvidzikame, nenyaya yekuti tichitarisa kubva papinda hurumende yenyu dispensation, taona isusu kuti even mabhuku enyika ava kukwanisa kubhalansa. Taonawo zvakare kuti mutemo wavamo zvakanyanyanyanya muprivate properties. Tikaonawo zvakare kuti even mainvestors aakukwanisa kuchiuyawo kubva kune dzimwe nyika achiuya neFDI, foreign direct investment. Zvichireva izvo kuti tava kukwanisa kuwana maextra resources ekunge tichivhura mamwe makambanis akanga akavhara tuvisastedium, nemamwe makambanis matsva ari kunyanya, but zviri kuwandira kubva kuzvicherwa zvepasi, hazvisi kunyanya kuwandira kubva muindastri iya toti service industry iya, asi zvitoriponi zvekuti upfumi hwenyika huri kukwira. Tinoona kuti gross domestic product yenyika yakakwira neabout 4% palast season up.
Muri kufara herewo nemabatirwo ari kuita nyaya yechirwere checovid-19 nehurumende?
Pari zvinezvi tinotoona kuti hurumende yeZimbabwe muno musub-Saharan Africa itori pamberi pakubata chirwere checovid, tichiona nendufu dzakasangana nadzo muZimbabwe kuti dziri limited, tichiona nehead immunity yekuti vanhu vakwanisa kubayiwa the first jab vaccination is very high zvakare, tenda kusecond jab vaccination iri very high agare.
Nengo yeZANU-PF uye vaimbotungamira bato redare vaGilbert Dzikiti vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mutevedzeri wasachigaro webato reMDC Alliance vaJob Sikala, akatangawo nekuvabvunza nenyaya yezvirango zviri kunzi nehurumende zvakakanganisa upfumi.
Munangagwa mushure mokunge asati aita kuu muna November 2017, takaona vanhu vake vakaita sana Chris Mutsvangwa vachibuda vachizhambatata muno munyika, vachiti ukanzwa munhu anobuda achipa excuse yekuti nyika uye noupfumi hwenyika hakuti kufamba zvakanaka nokuda kwenyaya yemasanction, kutaridza kuti munhu iyeye is a failure, anofanira kuti abviswe. Saka izvi zviri pachena kuti zvakatarwa naChris Mutsvangwa mugore ra2017 kuti kuramba vanhu munhu uchichema nenyaya yokuti masanctions kutaridza kuti haugoni uye wakonewa kuitonga nyika yacho. Ndo zviri pachena zvirikutaurwa uye kutaridzwa naMnangagwa. Anacho kumbaitaridza pachena kuti nyaya dzokutonga nyika haisiyo nzvimbo yake yakasikirwa naMwari.
Totarisawo panyaya yekurwisa chirwere checovid-19, hurumende iri kuti iri kubudirira kurwisa chirwere ichi, muri kuona sei mabatirwo ari kuitwa nyaya yecovid?
Nyaya COVID munomunika zviripachena kuti yakashandiswa sechombo chokurwisa kunyanya isisu veMDC Alliance. Tisi toga tinorambidzwa kuti tipinde tichiita misangano. Asi zvano PF inoungana pese pese painenge yada uye zvekare vachiita internal processes ama elections avo. Mazuva mashomanane apfuura aya vakanga vana maelections avo ama district right ma DCC elections. Vakaindira mberi nokunovhota asi iko zvino vana veZimbabwe vakatisi zvinoda kuti tisarudze vanhu vakadzingwa muparamendi tiite maby elections tishare maMP atinoda. Munangagwa ari kuramba kuti maelections aite. Saka COVID yakashandiswa sechombo chokurwisa MDC Alliance. Hapana kugona kwati Munangagwa aita nokuti COVID yakashandiswa kudzvanyirira kodzero dzavanhu. Kuti ivo vanosita zvacho zvinenge zvichinzi zvinobreka maCOVID regulations asi vamwe vachinzi musazviita kana mukazviita chokusungai kukurovai kana kuti kukupinzai mumatsvongo.
Vari kutiwo hurumende yavo yakwanisa kudzikamisa upfumi, munotenderana nazvo here izvi?
Hakuna kana choupfumi muno chiri kushanda. Hakuna kana basa one ratina kreatwa nehurumende yamunangagwa muno muZimbabwe. Hakuna kana industry one yavhurwa namunangagwa muZimbabwe. Hakuna kana chinhu one chiri kufamba muno muZimbabwe. Maticha ari kungokora mari yakanga iri kugorwa nasu dzengombe. Mapurazuku masoja namapurisa vanogora mari inogogwa navaku dzemombe kumishawo. Manesi namadhokotera vanogora mari inoenzana neupfu dzemombe kumaruzevhawo. Mwedzi uno ndakaona payslip yangu chaiko ndiri MT ina 32,000 RTGS. Mari zvingakwanikana kusvika $200.
Mutevedzeri wasachigaro webato reMDC Alliance vaJob Sikala vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris neZulu vakaita musangano nemutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema kumahofisi avo eEisenhower Executive Office Building muWashington DC. VaHichilema mumwe wevatungamiri vakauya kuAmerica kumusangano weUnited Nations uye vakatotaura pamberi pegungano iri. Sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust rinoti neZulu pakaitwa musangano wakapindwa nevakuru vekanzuru pamwe nevehurumende vanoona nezvekuraswa kwemarara kuti vazeye nzira dzakanaka dzekuchengetedza marara pamwe nokutorawo zvimwe zvinhu kubva mumarara aya zvinogona kutengeswa kana kuzoshandiswawo mune mamwe mabasa. Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti musangano uyu wanga uri wekuti pachigadzwa urongwa hwekuti gwaro riri pamusoro pekuchengetedzwa kwemarara resolid waste management richishandiswa. VaShumba vanoti pamusangano uyu pakasungwa kuti pazove nemimwe misangano inosanganisira makanzura, makomiti anofambisa basa muguta pamwe nevamwe vane chekuita neurongwa hwekuchengetedzwa kwemarara kwakanaka kuitira kuti vange vachiziva kuti nyaya dzemarara dzingafambiswa sei. Ngatinzwei vachisanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Pakati peCity of Harare wanga uchitungamirirwa neDepartment reWaste Management reCity of Harare. Panga painewo misangano yevagari, misangano ine makambani anoona nezvekutakurwa kwemarara weEnvironment Management Agency nemadepartments ehurumende. Hurukuro dzanga dzichiitwa dzanga dziri dzekuedza kuongorora draft report ye integrated solid waste management yakaproduswa neguta reHarare. Saka wanga uri wekuti pachigadzirwe urongwa wekuti plani iyoyo ichigone kuwe ichizotanga kushandiswa saka parongwa kuti pachazowe nemisangano inosanganisira makancelers inosanganisira macommittees anofambisa basa muguta reHarare nema stakeholders kuitira kuti wange wachiziwa kuti nyaya dzemarara dzingafambe sei tingaite sei kuti pave nekubatana kweindastiri kwebusiness kwewagari nekanzuro kuti nyaya dzemarara dzisangoite kuti ava vanoita zvavo ava vachiita zvavo
izvi zvamuri kutaura izvi ibasa ragara rachizikana kunzi ndere kanzuro imi vagari mazopinda papi panyaya iyoyi
ndichitopari kubuda nyaya yekuti integrated solid waste management hazvigoni kuti kanzuro igone kukunda kana ema igone kuti yakunda padambudziko rekuchenesa marara nekugadziriswa kwetsvimbo zvaonekwa zvabuda pachena kuti kanzuro yega nyaya dzemarara iri kuremerwa zvairi kuremerwa kudaro panotodawo wemabhizimisi panodikwawo masangano evagari panodikwawo mamwe maboders kusanganisira central government kuti pose pari kutaurwa nyaya yemarara pave nemuonera pamwe chete wekuti zvinhu tozviita sei kuti tisimudzire magariro evanhu tisimudzire mabasa ekanzuro ehurumende pasina zvekuti tinoti tiri kuti kanzuro ndo yatadza asi tiri kuti munhu wose kana marara asiri kutakurwa akaungana munhu wese ari kujenareta marara pane vanhu nebasa iri asi kana pane dhisi program yekuti taakuti vanhu vari kushandira pamwe chete pane hokero yekuti tose tiri kutsvaga kuti ngezvipi zvinganakire ruzhinji
mukuru wesangano reHarare Residents Trust vaprecious Shumba vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Herald gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mtsvangwa vanoti hurumende iri kushanda nesimba kuti munhu wega wega wemuZimbabwe akwanise kuwana ruzivo vachitaura vari kuBulawayo International Trade Fair neZuro amai Mtsvangwa vakati basa riri kuitwa nembazi ravo rinopupura rega gwara riri kutorwa nehurumende kana takatarisana nezvekutepfenyura vachiti vanofara nebasa riri kuitwa nemakambani anotepfenyura nekunyura nawo muHerald makare hurumende inozivisa kuti vaimbovasa chigaro vepublic service commission Dr. Maria Wandanzua varemekedzwa neugamba hwenyika Dr. Nzuwa vakashaya nemusi wechipiri mushure mokurwara kwechinguva chipfupi. Zimline.com rine nyaya pamusoro pedare reConstitutional Court iyo yakatonga nezuro kuti mukuru wevatongi Chief Justice Luke Malava vanogona kuramba vari pabasa ravo semukuru wevatongi kunyange havo vapfuudza makore makumi manomwe ekuenda pakustandigere. MuNewZimbabwe.com mutauriri webato reMDC Alliance amai Fadzai Mahere vanoti vamwe vasungwa muHarare Central Prison vari kumuka pakati peusiku vachiedza kudzipa mukuru wevechidiki weMDC Alliance uye vanorwira kodzero dzevanhu vamakomborero haruzivishe. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 ava vanhu vakaita sana taungana ndoro ava vanenge vanyanya kuzara chisano mumusoro mavo vaiti sikoro takagadzirira kufuura taungana ndoro wedzidzo yepasi waiti zikuru takagadzirira kufura ikono kwava kuzara COVID kuzvikuru kukova kutwa COVID iya yakauya nevadzidzi nematicha kuchinonzi kugadzirira kwacho handiti vaifara kunge vachiti vanapo vanouya kuzvikuru vanenge vachitestiwa COVID yachona ndokugadzirira kwehurumende kwaunenge achireva kugadzirira kupi kwachona kwanenge achiti takagadzirira unotaura sei kutaungana ndoro wedzidzo yepasa uchapfeka svutu yenhema inenge ichingova svutu musoro makazara zano
Makadi mukoma jonga yanonzi Douglas Monzora uyo anorwara kwaiyo ezano anomuti mumiriri weopposition party ipi anoteerwa nani ane vanhu vake haana kana vanhu chamiisa ndiye akasarudzwa nevanhu zvavo zvekuda kumurwisa izvo pasinazvo 2023 ari kutotora nyika ndiye father of nation watinoziva izvi zvavo izvo vana Munangagwa izvo nana Monzora ndizvo
Ini sekarang udah nanti macam ni tu kerang pitori, dah kuih dari kau, rikah, kan mereka baca orang kata ya, di mana tu? Wah, dengan lebih sih dukungan kami dari apa, mesti isu tak tertunggu tamburai, kerumunan tuan itu di musa kau jual aku garisi, dari sana pihak kau dero.
Angwanani mama, angwanani pastor seven, mamuka seva shamara mese. Tinotenda nenhau dzamunotipa dzechokwadi. Ndinoshamiswa zvikuru nezanupiri. Unonzova chiti chingana na chingana vazodzoka kupati. Zvinei nani zvinobatsirei kunyika. Kuti udza kuti kune vadzoka kuzanupiri. Vasingatauri madevelopment zvavanoti hanzi tiri kuita development sei vasingagoni kuudza vanhu nezvadevelopment yavari kuita munyika vanotiudza zvokuti pai nhingina nhingi vadzoka kupati hatina basa navanhu tiri kuda kurarama kwakanangana nemhuri neruzhinji rwezimbabwe tatenda
hai tinotenda nenhau dzamunotipa tiripo tiri pazimbabwe apa inini mubvunzo wangu ndoda kubvunza kuti ko Wakomana ZANU-PF wari kuko ku America wari kuti vada kuratidzira wari ku New York kuti iyo vada kuti zvinhu zviri zvaiti kuna ku Zimbabwe iyo vari kuko vakatizei kuno ku Zimbabwe kana zvinhu zviri right ngavadzoke kuno kana zvinhu zviri right vanofanira kutodipotwa vanhu vavo pavacharatidzira kuti ZANU-PF irikuita zviri right vonzi dzokai kunyika kwenyu kuti zviri right kwesiwa vanhu vakatiza kuti zvinhu zvinaomera zvakanaka vanoshure kuti zvinhu zvichinji ini ndinonzi baba Didi Ah, Zimbabwe, Bamon Darwin.
Kana tane nyika dzakaita seECOWAS dziri kuWest Africa dzinoti kana vamwe vachiita zvinhu zvisirizvo mune imwe nyika sezvokuitwa muzimbabwe vanoinzova nyika iyo nemaassumptions ndokuti nyika yedu ibudirire ndokuti nyika yedu igadzirisike kwete ava vekunoku vana Ramaphosa nana Masisa vanoti kana vachiona kuti Munangagwa vari kukanganisa vanoti kumutsigira vanoti wavachiti maassumptions ngaaende vasingagoni kumutsiura kuti iwewo siyana neuori siyana nekuita zvinhu zvakashata siyana nekuita mahuman rights abuses ndopaunoona kuti kuno southern africa kwakavora kunoku hakuna leadership malema anotaura chokwadi achiti kunoku kune maold men anongova pakuprotekta zvinzvimbo zvavo zvachiprotekta nachita
makadiko makadiko pastudio seven apo ndinokwazai mese vashamarari vestudio seven ndichiti makadiko hai nini zvangu ndoda kungotaura pamusoro pebato reMDC Alliance tichingoti ngarirambe rakasvika bato iro bato iro rinodiwa nemunhu wese chatakangomirira chiri kutovhota takangomirira kutovhota chete zvana Monzora izvo kupedza nguva uko vanotambisa nguva vana Monzora avo hatinei navo watinoziva ndinenso nchamisa watinoda chero akanyora bato rake kuti chimuti tinongotsvaga pesi yake chete ndatenda
vashamarari vashamarari vese vestudio seven inokwazisai makadi yenyu aiwa ndinotsamwa zvikuru nekuda kwauyo uyo uyo anozi ndi Douglas Monzora uyo aiwa anonditsamwisa
uyu akashanda zvikuru sana baba Morgan Tsvangirai akashanda na Nelson Chamisa iko nhasi vauruita hutsinye hwekuti Chamisa asapinde mumasimba achidzinga mamember of parliament achidzinga mamember of councillors saka aiwa Monzora ngaarege kudaro Monzora Monzora euka kuti panenge apinda mumasimba Chamisa ramangwana unozonge uri papi we Monzora iwe euka euka Monzora kuti Chamisa ukashanda naye nguva yakati rebei murume mabasa usaonere gwe nezvauri kuita aiwa aiwa cherechedza cherechedza kuti Chamisa umwe wako wakashanda naye nguva yakati rebei muri mose kubvira MDC achingoitwa navanxuve hatina kumbonzwa kuti vasvavangirai vakabvisa mamember of parliament avanxuve mabasa mavo saka iwewe Monzora aiwa urege kudaro hama yangu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Shoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana neAfghanistan. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muGermany vaHeiko Maas vakaita musangano wekuzeya mamiriro akaita zvinhu muAfghanistan uye kuti nyika dzakabudirira dzingadyidzane sei nechikwata chakatora masimba munyika iyi cheTaliban. VaBlinken vanoti pane zvinhu zvitatu zvekuti nyika dzekunze dzinokwanisa kuti dziite kugadzirisa dambudziko remuAfghanistan. Chekutanga vakati kuita hurukuro nechikwata chemaTaliban kuti chitende kuti zvizvarwa zvenyika iyi nezvimwe zvekunze zviri munyika iyi zvinoda kubuda zvibvumidzwe kuita izvi. Vachiramba mashoko echikwata cheTaliban nekuti vanhu vane unyanzvi hwepamusoro vave kubuda munyika iyi vakawanda, VaBlinken vakati kuti vanhu vagare munyika iyi vanofarira kupiwa kodzero dzavo dzekubuda kana vachida. VaBlinken vakatiwo chechipiri chinoda kuitwa kuti nyika dzekunze dzione kuti chikwata cheTaliban chatevedzera zvachakavimbisa zvinosanganisira kudzivirira vanofurikidza mwero kuti vasawane muzinda munyika iyi vachikonzera kusagadzikana mune dzimwe nyika. Vakatiwo sezvakataurwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden, America icharamba yakaisa surayo pane zviri kuitika munyika iyi uye yakagadzirira kurwisa vose vanoda kuirwisa vachibva muAfghanistan. Chechitatu vaBlinken vakatiwo nyika dzekunze dzinofanira kuona kuti vanhu vemuAfghanistan vari kuziya nenzara vabatsirwa zvisinei nekuti vatungamiri venyika iyi vanenge vatemerwa zvirango zvinoenderana nemitemo yeAmerica kana yeUnited Nations. VaBlinken vakati zvitatu izvi zvinokwanisa kuitwa panguva imwe chete asi pachiratidzwa kuti pane musiyano pakati pemabatirwo anoitwa hurumende yemaTaliban nehurumende dzedzimwe nyika dzine utongo hwejekerere. Vakatiwo kana chikwata cheTaliban chida kutambirwa nedzimwe nyika sezvachiri kuda chinofanira kushanda zvakasimba nekuratidzawo kuti chakazvipira kuunza shanduko munyika iyi. Vakati izvi zvichaonekwa nemabatirwo achaitwa nechikwata ichi nyaya dzekodzero dzemadzimai, vana, vatori venhau, ngochani nevamwe vemarudzi madiki. VaBlinken vakati panofanira kunge pakajeka uye kusimbiswa zvinoda kunzi zviitwe nechikwata cheTaliban chisati chatanga kudyidzana nedzimwe nyika. Izvi vanoti zvinoitika chete kana nyika dzose dzichitaura nezwi rimwe chete uye kunyatsotarisa zvinenge zvichiitwa nechikwata ichi. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana nechikwata cheTaliban. Maverengerwa neni Blessing Zulu weStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu gumi nevatanhatu 16 vakafa necovid-19 muZimbabwe nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa nhasi kutaura pamberi pegungano reUnited Nations kubudikidza nevhidhiyo. Sangano reHarare Residence Trust rinoti rakata musangano nevakuru vekanzuru pamwe nevehurumende vanoona nezvekuraswa kwamarara. Tashika kumagumo echironga chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri Washington DC ndichiti mosfera zvakanaka.